Hapana chinyowani chikubo dimandwa nema MP. Mubudget la 2024 regore rino. Pane zvanga zvakanzi ma MP vachazoita munoziva zvinoitika ma MP vanhu vanobva Zimbabwe yese. Asi saka kusi kwavanoya muHarare vanospenda sondo rese vari muHarare. Saka vanenge vachida pekugara vari muHarare. Saka vanhu vangu vachikumbira kuti madivi kuwedzera budget reparamendi kuti tisazonyadziswa senyika. Munomboziva zvinonyadzisa kuti tinoendawo kune dzimwe nyika tichiona mamiriro akaita maparamendi dzimwe nyika. Ndikakutaurirai kuti mamembers of parliament mari akatambira haipfuure $500. Mamembers of parliament emuzimbabwe they are the least paid muafrica yese. Of course zvichinoitika ndechekuti vanhu vemapepa nhau vanozosimba kuti aiwa mamp anotoda zvinhu zvekuti vagarira bati aiwa kana haisiriyo nyaya yacho.
Asika muchangobva kupiwa dzimotokari sei mava kuda dzimwe motokari zvakare.
Mamp akapiwa motokari ndizvozvo. Asi pandakapa ripoti inini ndaipa ripoti yanga abva kumachairpersons. Machairpersons ndo akafanana nevaminister emuparamendi. Handiti vaiti ivo pavhiki vanofamba zvisingaite like izvezvi ndikutaura nemi ndiri kubhubhi handiti muri kuona. Saka vanofamba saka vaiti taditawanawo motokari dzidiki zvadzo zvokuti tifambise mafambiro atinoita nekuti in 2 years dzinenge dzaparara motokari dziri dzehurumende. Ndotite zvaitaurwa izvozvi.
Kune vamwe honorable vari kuti dai simba riri kuiswa nemamp iri pakuti vanhu zvinhu zvavo zvivanakire vawane motokari nepekugara nezvimwe zvese riri rimwe chete ravanoisa pakuti nyika inge ichiwana zvipatara zvichiwana mishonga zvinhu zvichigadzirisika munyika dai nyika yakagadzirika munoti
magona stereki papo ndakutaurirai nyaya yezvipatara yakataurwa ende ndo yakataurwa nguva yakareba makataura makavereka munonzi muhansard nyaya yezvipatara yakataurwa yemakensa mashini yechi yese yakataurwa vanhu vakashedzera vakataura munhu wese asi chinoitika ndechekuti vemapepa nhau vanongonhonga pataurwa zvemamp chete. Asi dai kuri kunzi vakatarisa kuti chii chakataurwa nemamp pakataurwa zvinhu zvese zvamungafunge zvemunyika munomu ndosaka ndati zveparamendi yange iri budget number 2 kune mabudget 41 akataurwa.
Saka chii chichaitika pamberi zvatopasiswa here kana kuti chichagarirwa pasi zvakare?
Budget rakatopaswa nezuro rakapaswa nezuro pane zvakawedzerwa zvaidiwawo nemamp ndizvozvo asi zvizhinji zvemapakara zvakawedzerwa zvakare. In fact budget yeparamendi it's about 1.7 billion zig anditika budget rehealth rakasvika kuma 20 or 30 billion rawedzerwa zvikuru kuti ritenge zvinhu zviri kudiwa izvozvo.